Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana mazuvara nhasi uri musi wemuvhuro kurume 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. VaMnangagwa vanosimuka vakananga kuKigali, kuRwanda, kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union kuri kutarisirwa kunyoreranwa chibvumirano chekutengeserana kwenyika dzemuAfrica. Varayiridzi vanoti vave kuronga kuramwawo mabasa zvichitevera chisungo chabuda mumusangano waitwa nevamiririri vemasangano evarayiridzi ose muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Chiri pasi unotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa navaMnangagwa iri rinoratidza kuti pane makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaburitsa mari nechitsama kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mamwe emakambani aya anosanganisira makambani aichera mangoda kwachiyadzwa anoti Anjin, Jinani, Canadian Miners pamwe nemarange resources. Gwaro iri rinoratidzawo zvakare kuti pane zvarwa zvakawanda zvekuChina zvakaburitsawo mazakwatira emari zviri kunze kwemutemo. Vachitaura pamusoro pegwaro iri munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati gwaro raburitswa navaMnangagwa iri rinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori sezvo pasina vanhu vane mazita makuru vadomwa mugwaro iri.
Chekutanga ndechekuti mari yawaburitsa yacho haisvike 15 billion yacho. Ndochekutanga ichocho. Saka imwe yacho ine pairi. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti list iri vanhu vakuru vakuru veZANU-PF havapo. Vanhu vakuru vakuru veLacoste havapo, havana kunyorwa ipapo. Asi tonyatsoziva tese kuti vanhu vakanga vaine chekuita nemadiamonds, vanhu vane chekuita negoridhe kunana Midlands ikoko uko. Saka list iyi kuunzwa kwayaita yaitwa iri list yecover up. Chechipiri ndechekuti vaMnangagwa vakavimbisa kuti mari yakabuda kunze ichadzoka. Asi pari zvino hatina kupiwa list yacho kuti mari yakadzoka ndeipi, yakadzoswa nani uye kwakadzosa mari, kwakadzoswa mari. Saka zvatiri kuona apa ndezvekuti vaMnangagwa vari kuruma vachifuridzira, vachiruma vachifuridzira. Asi chavanonyanyisa kuita ndechekuti vanokavhira vanhu vari muZANU PF. Tinozviziva kuti kune vanhu vakatoba madiamonds kuKongo, kune vanhu vakaba madiamonds imo muno, asi havamastawo apa havapo, vanhu vanozikanwa nenyika yose.
Mutungamiriri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vatiwo kuwanda kwakaita zvarwa zvekuChina zvinonzi zvakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo kunoratidza kuipa kweurongwa hweLook East Policy waitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Well, taone hedu urongwa hwacho nelist racho remaChina but vanhu vanozonetseka manje kuti zvakuita sunge varungochaya vanhu va
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinoona nezveupfumi reZimbabwe Economic Society Valav Mokadenge vati mari iri kutaurwa kunzi yakaburitswa kunze zvisiri pamutemo haisi mari yekuti nyangwe ikadzorwa munyika inovandudza upfumi hwenyika.
Chinhu chikuru ndechekuti hurumende itsvage mari iyo anonzi ma FDI foreign direct investments ndizvo bedzi zvinokwanisa kuti chi upfumi hwenyika huende mberi uyewo hatiziviwo kuti iye list yatapuwa iyi ine tumari tushomashoma makambanies emamaini bedzi ndo anechi ane mari iripo saka ishu yeforeign direct investment ndo iripo asi chimwe chinhu chikuru ndechekuti tito vana vezimbabwe mabusiness people vakaita sana vana masiwa veeconet vayavaya hatingaende unotsvaga mari kubva kune vamwa tisingatsvage vedu vemunomo chii chinosakisa kuti vasauye vana masiwa vauye muno vaite sana dhangotiwo nokuti vakauya ivavava ndo vanopa confidence kuti vamwe vauye kuzoinvesta in the country
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika wevachishanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachichenesani Mutungagwa vati vamunangagwa vafanire kungogumira mukutaura chete kuti mari yakaburitswa zvisiri pamutemo asi kuti vanofanira kutora matanho akasimba kuti mari iyi idzoserwe mumabhanga ari munyika
kana kwaburitswa kuti hatingati list munhu anotarisira kuti chinenge chakakura matanho achatorwa panyaya dzekuburitsa mari handifunge kuti inini listi yange chiri chinhu chaisingazikanwa chinhu kuona kwangu changa chagara chingozikanwa asi chikuru yezvinei ndechekuti zvoitwa sei kuti zvigadziriswe kuona kwangu ndopane nyaya
vamunangagwa vati vachatora matanho akaomarara kune vasina kudzosa mari yavakaburitsa kunze kwenyika vachiti ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti mari ishayikwe kumabhanga neveruzhinji ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union. Pamusangano uyu pari kutarisirwawo kunyoreranwa pasi chibvumirano chekutengeserana kwenyika dzemuAfrica cheAfrican Continental Free Trade Area icho chinotarisirwa kusimudzira kutengeserana kwenyika dzemuAfrica izvo zvinonzi zvichadzikisawo mari dzinobhadharwa nenyika idzi mukutenga kwadzo zvinhu kunze kweAfrica. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe kukosha kwemusangano uyu.
Haichokadi musangano wakakosha mune donzvo rekuwandudza kudyidzana kutenga nekutengeserana munyika dzemuAfrica nyaya dzetrade nyaya dzemarket access zvinoita kutiwo upfumi hwenyika dzemuAfrica hunge huchisimukira saka I think musangano wakanyakukosha extraordinary of course problem ingoripo ndeye kutranslata zvatinenge tabvumirana into action on the ground hazvibatsiri kungoramba muchiita maagreement asingazongati implementwa zvichizowandudza ugaro hwevanhu wemuAfrica but musangano hawo hwakakosha muupfumi hwenyika dzemuAfrica
tichitarisawo mamiriro akaita upfumi hwezimbabwe zvii zvaingatarisirwawo kuti ingawana kubva muchibvumirano chakaita sechiAfrican Continental Free Trade Area
takataisa nyenga yakaita setsu hatingi zvatinofanira kuita chekutangisisa kuwandudza competitiveness yeeconomy yedu kuwandudza production yemaindustry yedu kuti tikwanise kunge tiine zvatinogona kunge tichitengesa kune dzimwe nyika nekuti kana mafainirana chibvumirano chakadai zvakureva kuti maakubvisa matrade barriers mabarriers anokanganisa kutenga nekutengeserana saka kana musina zvekutengesa zvacho hamubhenefiti zvakanyanya saka tinoda kuwandudza competitiveness yeeconomy yedu tinoda kuwandudza production nyaya dzeproductivity kuitira kuti takakwanisa kuwana zvatinotengeserwa wana South Africa zvakawanda zvine value iri nani zvinobhenefitawo saka hatini ito iyoyo ndo nyaya hombe iripo nekuwandudzawo zvakare nyaya dzeinfrastructure maroad network yedu marailway yedu kuitira kuti tinge tichidonedza mutengo wekuita zvemabhizimusi munyika
mungaona chibvumirano chichizosiyana here nezvimwe zvambonyoreranwa asi zvisiri kuburitsa pundutso izvi
haichokadi iroro ndo dambudziko ratinaro muAfrica hatina visionary leadership ine commitment newillingness yekuimplementa ndoda kupa muenzani so Zimbabwe for example tiri takaagriya kune inonzi Abuja declaration yekureva kuti 50% yebudget yedu tinoiendesa kuhealth Mara wetu anatisati tambungu kwanza kunge tichipura threshold yoyo. Saka nyaya commitment, nyaya visionary leadership, I think iriku dzorela nyika dzemuAfrica kumashure. Yaidati ine leadership, ine vision ye development. Maiwana kuti zvese zvatinoita bvumirana pasi izvi zvinokwanisa kunge zvichiimplimendwa nechimbi chimbi. Upenyu hwevanhu muAfrica hwowandudzika, hwoshanduka, muwane prosperity nedevelopment.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede, nasi varamba kutaura makore avo ekuberekwa kukomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwenyika, uye vati vanogona basa ravo zvakanyanya zvekuti vakatodomwa kuvesa chigaro wemaRegistrar General ose muAfrica. Vamudede vazivisawo kuti munyika mune vanhu vane zvitupa 10.3 million uye vanhu 1.7 million vakafa kubva pakaitwa sarudzo dzemuna 2013 kusvika pari zvino. Mutori wedu wenhau Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vamudede avo vange vakokwa nekomiti kuzopa humbo maererano nebasa ravo rekupa vanhu magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nezvimwe, vati makore avo haanei nebasa ravo, vati vanogona basa ravo zvakanyanya zvekuti sangano reAfrican Union pamwe neUnited Nations akatotuma nyanzvi dzavo kuti dzizodzidza kubva kubazi ravo. Vamudede vaudza nhengo dzekomiti iyi kuti kana dzichida kunzwa makore avo ekuzvarwa, dzinofanirawo kubvunzawo vamwe vashandi vese vari muhurumende. Vatiwo pane vechidiki vakawanda hurumende vari kutadza kuita basa ravo, uye makore haanei nekugona kunoita munhu basa. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichida kuziva kuti sezvo vamudede vakura, havasi kuremerwa nebasa here. Zvichakadai, vamudede vaudza komiti kuti munyika mune vanhu 10.4 million vanokodzera kuvhota, uye 5.4 million vanhukadzi. Vatiwo pane vanhu vakawanda vasina zvitupa. Vatiwo pane vanhu 1.7 million vakashaya kubva pakaitwa sarudzo dza 2013 kusvika pari zvino.
Kukubvira muna 2013, toda kuti muone namba yatina yepano yemadeaths yevanhu vakafa is about 1.7 million. Just after the last election kusvika patiri izvino. Makombiuta zvedu anogona kutitora zvese izvi agoita analyze kunyatsa kupai kuti ichi ndinai figure.
Ndaiona.
Inochitisa kai.
Nhengo dzekomiti iyi dzaudza vamudede kuti hadzisi kufara nemashandiro anoita mahofisi avo, vachiti vanhu munyika yese vanonetseka kutora magwaro ekuzvarwa, zvitupa nemapasipoti. Mumiriri wemusikavanhu muNational Assembly vaProsper Mutsiami vati vanogara kutaura nezvedambudziko iri asi hapana chiri kuitwa navamudede.
Zvazviuita dambudziko ero Registrar General nehistory tagara tichitaura tichisangana sekomiti panapa, ipi munhu muri kufunga sei kuti nyaya iyi ingabatsirika sei? Uye zvandizivi kuti hamuona kuti pana hazvisi kumushupo here nezera renyu kuti muzvibatsire? Hazvikwanisiri kuti mubemukana zera richidiki vambopuwa solution iyi imi mumosorora.
Asi vamudede vati vanoziva matambudziko anosangana nevanhu zvikuru sei kunzvimbo dziri kumiganhu nedzimwe nyika, uye vari kuita zvese zvavanogona kuti vaagadzirise.
Takutaura nenyaya yeborder area Chipinge. Chipinge yakaoma, haisi kutamba nayo kwete. Chipinge iri worse than Botswana pamusana pekuti vanhu vanongopinda kana totora mutare chaiyo iyo mutare. Mukaenda musakubva kukira kugunona vakomana vakawanda kwazvo vari kubva kumiruko. Vari kuda mabirth certificates, vari kuda zvitupa. Kana mavapa madocuments iwayo, vakumhanyawo kunotsvaka basa. Saka maofficers edu paground vanoda kuti vaone kuti chokwadi. Munhu ndewedu here?
Panyaya yekuti pane vanhu vakawanda vakabatwa-batwa pagukura hundi vari kunetsika kutora magwaro, vamudede vati vanonyoresa vanhu munzvimbo idzi nguva nenguva, uye havana kuona vanhu vane dambudziko iri. Vati bazi ravo rine mahofisi munzvimbo dzese idzi, uye vanhu vakasununguka kunonyoresa kuti vapiwe magwaro avanoda.
Ndakanopedza sondo ndiri kumatebele ndiri kucholocho, ndikabva ndikaenda zasi uko ndichinoona kuti zvii zviri kuitika. Ndikaunganidza madzishe ose tikataura nemadzishe. Madzishe akapedzisira kuti kwete, imimi vanhu vedu muno ndimi musiri kuda kurejista vanhu. Mamwe madzishe vachitaura kuti vamwe vanoyana namalaicha vana vanobva kusouth Africa. Hazikanwezi baba wake ndiani, anongosiya adhambwa pana amai. Hazvisi nyore izvizvi.
Vatiwo vanhu vanofanirawo kuziva kuti vanotevedza mutemo kana vachipa vanhu magwaro, uye dzimwe nguva vanhu vanotobvunzurudzwa vasati vapiwa magwaro aya. Vatiwo pane vanhu vekune dzimwe nyika vakawanda vanoda kuwana magwaro emuno zviri kunze kwemutemo, uye bazi ravo rinoita basa neungwaru kudzivirira izvi. Vamudede vatiwo nhengo dzekomiti dzakasununguka kuzoona mishina yavanoshandisa pakupa vanhu magwaro. Sachigaro vekomiti vachinga Dhuve vaudza vamudede kuti vanhu vakawanda munyika vari kunetseka kuwana magwaro, uye vanofanira kugadzirisa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wekudzivirirwa kweEurope weOrganization for Security and Cooperation unoti sarudzo dzemutungamiri weRussia dzakaitwa zvakanaka, asi kuti dzakanga dzisina mukana wekusarudza mutungamiriri chaiye. Mashoko ehurumende anoti kambani ine chekuita nekupfurwa kwevanhu musi wa8 kurume muCambodia, apo mauto akapfura vanhu mushure mekupisa nekuparadza misha inotungamirirwa nevazukuru vemudzimai wemutungamiriri wehurumende vaHun Sen. Mutariri weUnited Nations Development Program, UNDP, vaEkem Steiner, avo vanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu apfuura, vanoti United Nations inofara nebasa riri kuitwa nehurumende yava muNangagwa mugadziriro yesarudzo dzegore rino. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaSteiner vakati maridzo yava muNangagwa yekuti vanoda kuti kuitwe sarudzo dzejekerere uye dzakachena inoratidza kuti hurumende yavo iri kuedza kuita zvinhu nenzira yakanaka. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvematongerwo enyika paTswane University muPretoria kuSouth Africa, Dr. Riki Mukonza.
Zvazviri kureva ndezvekuti UN inenge iri kutambira gwara ratorwa navamunangagwa. Ndinoda kuti tinzwisise kuti kubva vamunangagwa vachipinda pachigaro vane maitiro avakaratidza kunyanyanyanya zvekunze kwenyika kuti aiwa ini ndine maitiro akasiyana nehurumende yanga ichitungamirwa navamugabe. Saka zviri kuitika neUN zvinenge zvokuratidza kuti ayo vakakabira vanenge vakatambira kuti ayo vamunangagwa vanenge vari kumire pachokwadi.
Tingaone here United Nations ichiwedzera kuisa ruoko rwayo mune zvematongerwo enyika yeZimbabwe?
Hongu mukana iwoyo uripo chaizvo kuti United Nations inogona kutounza mari ichitsigira zvainenge iri kuona sekuti ndizvo zvinoita kuti demokrasi ifambe zvakanaka muZimbabwe. Tinoona kuti pane tumwe tukunhu tusati twagadziriswa. For example, pane nyaya mutemo weIT, mutemo weposa, kusunungurwa kwenhepfenyuro kuti dzitambiro vanopikisa zvazvagadziriswa.
Takanzwawo vachitsanangura kuti zvaitaurwa navamugabe zvekuti vakabviswa nechisimba pachinzvimbo, ivo seUnited Nations havasi kunyanya kuzvicheukira kana kuzvitarisisa.
Rangarirai kuti vamugabe chinangwa chekubuda pachena kwavo vachitaura divi ravo renyaya ndechekuti vanga vachida kuti vekunze, vanosanganisira ivo vana United Nations, vana African Union nana SADC, vati vamunangagwa muri pamasimba zviri pamutemo. Asi kana tichinzwa United Nations yakamirwa navasteina ichitotaura kuti zvavari kutaura izvo hatinei nazvo, kureva kuti nerimwe divi kupa rutsigiro kuhurumende iripo yavamunangagwa.
Avo vange vari Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuTswane University kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Kuramwa mabasa kuri kuita vana chiremba vemunyika kwave kukonzera kuti varwere vakawanda vari mukumiganhu weZambia neZimbabwe vatsvage rubatsiro rwekurapwa kuZambia. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe varwere vave kuenda kunorapwa pachipatara chemutendere icho chiri muZambia pedyo nemuganhu weZimbabwe neZambia weChirundu. Kunyange hazvo vamwe vagari vekukariba nechirundu vachigaroenda kunorapwa pachipatara chikuru chemishoni ichi, rwendo runo zvinonzi vanhu vakawanda vari kunorapwa nekuda kwekuramwa mabasa kuri kuitwa nanachiremba pamwe nanamukoti muzvipatara zvose munyika. Mumwe wevamwe akarwara akanorapwa kumutendere kuZambia ndivaerasmus dzinotyiwei, avanoti hakushaike mishonga uye hakudhure.
Uku mishonga inenge inowanikwa chane kusaidi kwenye kukunengu nwani kamisho mga dhanu kusaidi kwenye plus kuchipa je kukarapu kwa kuzambia resha kachipa dhani Zimbabwe zunenge shakati siya ane.
Mumwe mugarwe kukaroi amai Faustina Gava au wakasunungukira kuZambia vanoti vanhu vakawanda vave kuenda kuZambia kunurapka sezvo vachirapwa zvakanaka.
Vamwe vakutobva kuna nakaroi parukutu uyo vachienda ipapa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wepachipatara chemutendere Sister Sangati, avo vanoti zvizvarwa zvekuZimbabwe zviri kurapwa pachipatara ichi. Sister Sangati vanoti varwere vari kubva kunzvimbo dziri kure seHarare.
But we have plenty of patients from Zimbabwe, a lot of patients. I don't know from when they are on strike, but it's routine. Even if there are doctors, patients, all from even from Karoi, Kariba, from there, even there are patients that come from Harare up to this hospital.
Sister Sangati vanoti uwandu hwevanhu vari kurapwa vachibva kuZimbabwe hwakangofanana nevarwere vemuZambia vavanorapa. Vanotiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuwanikwa mumawadhi ose.
All kinds of patients, maternity, patients who are sick, surgical patients for operation, everywhere. Surgical half is 50-50. Zambia 50-50. So we are serving two nations.
Mukuru webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda, kana kuti APA, Dr. Ngusana Moyo, vanoti kuparara kwenyaya dzezveupfumi ndiko kwadzosera nyaya yezveutano munyika.
Zvinonyatsishupa. Isusu patakaona independent, nyika dziri munharaunda medu vaiuya vachizo, even shopping chaiyo, grocery, vaizotenga kupi, vaiuya muno muZimbabwe. Tichivaseka actually kuti kana tichida kutaura chokwadi. Iye zvino ndio muri kundiudza kuti reverse, nokuti isusu taura yachi economy yedu. Kana kuse vanhu vasina mabasa, kana economy isiri kushanda, it means even government chaiyo haisisina mari yokuisa muzvipatara.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Emmanuel Sadza, vanoti hazvishamisei kuti zvizvarwa zvemunyika zviri kutsvaka kurapwa kuZambia, sezvo vakuru vakuru munyika vachirapwawo kunze kwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakambonorapwa kuSouth Africa apo vakamborwara vachinzi vakanga vadyiswa muchetura nevanhu vasina kuzivikanwa. Vaimbove mukuru webato guru rinopikisa reMDCT Mushakabvu Mogen Changrai vakafira muchipatara chekuSouth Africa vachirapwa. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopomerwa nevakawanda mhosva yekusagadzirisa nyaya dzeutano munyika vanogaroenda kuSingapore kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tevera musangano waitwa nevamiririri vemasangano evarairidzi ose muHarare nhasi. Varairidzi varonga kuratidzira pamuzinde womutungamiriri wenyika weState House musi wa27 kubvumbi uye kuramwa mabasa muna Chivabvu kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiri werimwe remasangano aya reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Achus vaObert Masaraure, vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti vadzidzisi vane zvichemo zvinofanira kugadziriswa zvinosanganisira zvekuti vadzidzisi vari kumazvikuru vari kumaruwa vasashungurudzwa nezvematongero enyika.
Tichamira basa muna May vanovhura zvikoro, hatisi kuvhura zvikoro second term. Nenge takamira basa.
Zvichemo zvenyu ndezvipi?
Zvichemo zvedu zvinosanganisira rural allowance, kuti machiyawa nerural allowance yakawanda. Salari yedu kuti ikwire kudarika poverty datum line, tichazonyanya kurohwa kuti vatichasarohwe nekushungurudzwa vari babasa vashande zvakanaka. Tichazonyanya leave yekuti maticha abvumirwe kuenda kuvacation leave vasingashungurudzwe nekuti vabhadharwe vari pasat leave.
Maticha ari kurohwa nani?
Vanorohwa nezvematongerwo enyika mumaremisha mavanogara, kunyanya vanhu vebato reZANU-PF ndo vari kunyanya shungurudza maticha nemakiyoni nemamwe akapondwa nevamwe akatotiza mabasa.
Bazi rezvedzidzo hapana zvarakamboita here nenyaya iyi?
Hapana chatichaitwa nguva yose iyi. Takatombovaendesa kuZimbabwe Human Rights Commission, uko kune gwaro rakaburitswa rakaendeswa kupati yeZANU-PF nebazi redzidzo. Havasati vapindura panyaya yatakavapomera, tutarisa kutozoenda zvakare kumatare.
Maita musangano nhasi evanoshanda munyaya dzezvedzidzo, mabvumirana here kurega basa mese mese?
Tawirirana kurega basa muna Mei, tawirirana zvakare kuti tichaita March musi wa27 March tichienda kwaofisi kwapurezidendi zvamunoziva macivil servant apasi peoffice of the president, tichinopa zvinyunyuto zvedu. March ichatanga nawo pakati pa1 kusvika na2 PM, tichinopa zvinyunyuto zvedu nenotisi yekuti tichazenge tichizoenda pastrike kuvhurwa kwezvikoro muna Mei panotanga 17.
Makapedzisira kutaura nehurumende rini nezvese izvi zvinokunetsai uye vakati chii?
Tinogara tichitaura navo zuro chaiye taendera mamwe mapepa ezvinyunyuto. Tinogara tichitaura navo asi vanhu vanoisa zvimiti munzeve, hapana chavari kuteerera chatinoita. Asi tinoona kuti kana vanhu vatomboramwa mabasa zvaita manesi zvaita madokta, ndopavanotanga kuda kutirimuka kuti vamanyamanye vagadzirise. Saka language yavanotonzwisa ndiyo yekuti tirege kuenda kubasa.
Avo vanga vari mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS vaObert Masaraure, vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muMDCT, tichitevera musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo nevari kuti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato muzvare Tokozani Kupe, kukuwo vakasarudzwa nebato kuti vafanotungamira vaNelson Chamisa, vachiitawo mumwe musangano mugweru neMDC Alliance. Izvi zvave kureva here kutsemuka kwebato reMDCT? Kana muchida kupinda muchirongwa kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. VaMnangagwa vanosimuka vakananga kuKigali kuRwanda kumusangano weExtraordinary Summit of the African Union. Nguva yedu yabva yapera, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga.
Soku isika tisenda baku VO.